Boika, uyo anovachasa ile bhande reWorld Boxing Organization, WBO, Africa Welterweight Champion, uye World Boxing Federation Intercontinental Champion, achachinjana zvipakira naDarwin mumutambo une maraundi matanhatu uri kuitwa paArabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoika muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitwa masaisai eindaneti kana padandemutande nezvivhitivhiti zvinenge zvichibudisa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzana nemupamhanga vati vanoimba Boika kuti acharakasha chikomana chekuAugustan chaizvo, uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira hapatorina, ende totemba kuti mukomana wedha ari kuAfghanistan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Ngatitemure, ende tei tori naye maindaneti ndobasa ravo, tei tori kana paYouTube zvishona yeseyese tichitsigira umwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shaka yemutambo wekarati Vasimba Rashe Mapfumo, uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tinewo vamwe vanoti vanofarira mutambo waanoita iwoyo, so tinofara chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura nestudio 7 ari kuDubai, Boika ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiti akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwatidzira kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato nekudaro acharwape mvumba.
Ndiri mugari wemasvingo kunzvimbo yemashava pari zvino tiri muguta rebasha Heights munyika yeDubai. Ndikutarisira kukunda nokufara kuti zvinge zvichitambira mutambo wekunze kweAfrica. Zvino zvinotipa mukana yakakura, nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo, kana totomwana totoshandisa mukana, ndinozwa kufara.
Mumwe muratidzi wetsiva uye aimbova shasha yenyika yose muchikamu chenational lightweight champion Emmanuel Stafnika akurudzira Boika kuti ashinge uye apotsere zvipakira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhedza Darwin maraundi matanhatu asati apera, kana kuti technical knockout TKO.
Kana painda randiza kuti mukoma ndamuenda kufight, saka ndotomusvikira rombo rakanaka akati adikupuwa chomusha karuri munhu ganoka rova munhu chipo chakapuwa naMwari chiinde mberi.
Boika uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manyus Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu, Boika anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godrim Timba.